very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, July the 21st, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at protests that are being held by Zimbabweans in and outside the country, both in support and against government policies. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai, don't forget.
Olesine lobo mama. Sitholakala njalo ebulenjini. We are there on the internet on our websites, voazimbabwe.com. Loba voaindebele.com, loba njalo voashona.com.
And don't forget that we are now live streaming, so please go to your Facebook. If you haven't liked us yet, like us on voashona, voaindebele, and VOA Studio 7, and join in the conversation as we live stream.
Ine ndinoitwa Pastor Ivan Mawarire vekuZimbabwe. Ndini ndakatanga pamwe chete nevana veZimbabwe takatanga bato radio rinonzi This Flag Citizens Movement, rinovabato rinomiririra ruzhinji rweZimbabwe. Nyaya iripo ndeyekuti umwe neumwe mwana veZimbabwe ndiye mutungamiriri webato irori reThis Flag. Saka tinenge tichiti izvo, pfungwa dzako semunhu iwewe dzinotodikanwa, dzinotoita. Kana kuti kwauri ikokoko, chisumukawo, chitsvagawo chaungaite kuti ndobata nepapi, kana kuti ndopa pfungwa ipi, kudai taita chakati, kuti zvifambire mberi. Saka hausi mbimbi ndoga tiri pamwe chete. Vari kudiaspora chekutanga regai nditange ndichiti, vanhu ava vanhu vakakosha kwatiri kunyika yedu yeZimbabwe. Nekuti ndoo vanhu vatisapota kana kuti vatisimudzira. Panguva yekuma kuupenyu makore apfuura, saka tinovakurudzira tichivafarira. Tichienderera mberi vediaspora tinenge tichibatana zvekare nepfungwa dzakasiyana-siyana kuti tochinja sei kana toshandura sei zviri kuitika kumusha neupenyu hwedu vari kumusha naivo vari ikoko. Ndinoona vamwe vedu vakabatana vakaendawo kumaembasi eZimbabwe vachinoratidzira zviri pamutemo kuti aiwa tibatsireiwo kumusha zvona zvina kumira zvakanaka. Zvinjiurongwa hwakadero tinokurudzira ende ndinoona sekuti izvo hucharamba huchiitwa kusvika tasvika pakanaka.
Indinoona kunge zvichatibatsira zvakanyanya nokuti zvabuditsa kuti nyaya dzinoti affecta tese dzakangofanana. Kukashaikwa chikafu vari kuZimbabwe, vari kuSouth Africa, vari kupi, tese tinenge tichingoshupikana. Saka nyaya isenge yekuti mapurisa anorova vanhu vanenge vachiratidzira, ndaona kunge kushandiswa kwakaitwa social media, vana WhatsApp, vanhu vanga vachibva vaona mapurisa acho ari kubva arova futi chi vanhu handiti, zvabva zvabuditsa kuti iwe wega semupurisa ukaona wakuramba uchirova ecivilian unobva wangonyaro wega kuti izvino ndizonamatidzwa kumadziro ezvinhu zvese ndichioneka kuti zvandanchiita zvakaipa. I think zvabva zvabatsira in that regard, uye zvabatsirawo kuti vanhu vekuZimbabwe vaonawo kuti havasi vega, havasi kurwadziwa vega. Even isusu takabuda tikaenda kune dzimwe nyika tiri kurwadziwa pamwe chete navo, and hatingagari mudzimba dzedu tichiti inyaya iri kuafekta vari kuZimbabwe chete, chero tiri kuno tiri kurwadziwa pamwe chete navo.
Basa hatiregedzi nekuti isusu tasvika panguva yekuti taremerwa kurarama chaiko hakuchararamiki mukati menyika ino yeZimbabwe. Tiri kurarama muunhapwa, tiri kurarama mukutambura. Munyika hamuna mvura yekunzi ine hutano yekuti vanhu vamwe. Hamuna mari, hamuna mabasa, vanhu vari kutambura, vanhu vakashungurudzika zvake, vakadzamirwa. Saka tikatezvoni takanga kurwisana nehurumende iyi isina care nevanhu vayo. Mira nekuti ivo vari kuti tirwisa, hapana zvatinenge tichiita. Isu tiri kuti chirongwa chiri kuenderera mberi kusvika ivo vabvuma kuti vatadza kugadzira upenyu hwakanaka for vanhu vemuno muZimbabwe. Hatisi kuzodzokera shure kusvika vamugabe nehurumende yavo vasuduruka, vavhurira vamwe nzira, vanhu vachagona kugadzirisa matambudziko atingatarisana nawo mukati menyika yeZimbabwe.
Our stance was we were in solidarity with Tearaway in Zimbabwe. So even though we were unable to be in Zimbabwe, we felt that a war is won and fought on different fronts. We will do this from our angle or from the country which we are in, but it will still have the same magnitude, it will still have the same impact. We decided would march to the Zimbabwean consulate, even though it wasn't open, to then show to the outside world that even though we are living in South Africa, we are equally affected by the issues which are affecting the Zimbabweans in Zimbabwe right now.
Ungakhangela kunje sesisele izimali zona ezokuthi sibhadale ama-rent amaloja namalandlords bathwakisana inzima baqotshana ezindaweni ngoba bayehluleka ukubhadala i-rent amaloja ngokuba ngakula mali lelizweni yikungahlaliseki kokuqala okuhlukuluze isizwe sasezimbabwe okuze kulethele labantwana labo bangena khonapho ngoba sebetransfera besezinye izindawo ngoba ubaba lomama babesebehlulekile ukubhadala i-rent umntwana khonapho yabe umgrade 7 kumele abhale u-grade 7 wakhe sokusehlula kasezambhala so udaba lolu lokungahlaliseki luletha into eziningi eziphambanisa impilo yabantu abaningi omama kuma-emathenethi bayehluleka ukubhadala kulokufa okuningi kwabomama ngokungahlaliseki kwelizwe lethu lokudla sikhuluma kunje abantu abaningi balala bengadlanga kunzima kakhulu yonke into yangikhona iletha ubunzima obukhulu ukuthi le mpilo ngokwayo iyalahleka ubusukhangela lo mqando okhona wona lo kumele umuntu adle kumele umuntu agqoke ngathi okokugquba yebo kambi siyahamba empesa nami kodwa okokudla kunzima abantwana bahamba kambi lezikolo umqando nalo uletha ukugula okuningi osokubulela abantu abaningi ngoba abakwanisi ukwezibhedlela babhadale abakwanisi lokudla ukudla okufanekeyo okungabavikela emqandweni.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at protests that are being held by Zimbabweans both in support and against government policies. What are your views on the issue?
And Zimbabweans in the country and outside are continuing to stage protests to signal their support and also their disapproval of the continued decline of the economy and other issues. Yesterday, ZANU-PF youths turned in their thousands to show support of the government following President Robert Mugabe's castigation of this flag campaign led by Pastor Ivan Mawarire earlier in the week at Heroes Acre.
Yes, PJ, I think we're going to take a quick listen at what President Mugabe had to say at the Heroes Acre.
The Mawarire, I don't even know him. Those who believe in that way of living in our country, well, are not part of us. They are not part of our thinking. They are not part of us as we try to live together. If they don't like to live with us, let them go to those who are sponsoring them. To the countries of those who are sponsoring them, fine. You can't urge people to adopt violence, violent demonstrations as the way of life or the way of solving grievances. No. We will say no. Forever no. Find another environment. If you are a pastor, I don't know if he's a man of religion. A man of religion, we would hope, would preach biblical peace.
We had there PJ from President Robert Mugabe. He was speaking about Pastor Ivan Mawarire of the hashtag This Flag campaign. And PJ, we have a guest in, you know, with us in the studio before we continue, because I see our listeners have been seeing her as we continue to live stream. So we have Miss Nyari Mashaya Mumbe, who is the founder of Tag A Life International. Welcome to the program, Nyari.
Thank you very much. Thank you for having me. Hello, Zimbabwe.
And as you know, tonight we're speaking about the protest, which we have seen happening both in Zimbabwe and international. But we're going to continue and then come back to you, PJ.
Yeah. Meanwhile, some protesters were arrested following the July 6th stay-away are still in custody in Harare, with one of them, Linda Masarira of the Occupy Africa Unity Square movement, expected to appear at Mbare Magistrates Court tomorrow. There's been a spirited online campaign for public solidarity support at her appearance.
Yes, PJ, and we also saw Zimbabweans in the diaspora who have also taken to protesting at different embassies. And we have just a few video footages that we collected together of what happened here in Washington over the weekend before we go back to our guest, Nyari.
Tiri pano, tuko kunzwa kushungurudzwa nevakuru vakuru vedu vari kumusha. Tiri muhondo vachiti promisa vakati izvo kana chinge tahwina muchagara zvakanaka toda kutsaro zhinji. Vachidzinga varungu varungu ndovaive vaitiponesa. Zvino asi iko zvinezvi vana vedu vari kupinda zvikoro vari kushaya mabasa. Kune nzara, vanhu vari kufa nenzara muzvipatara, hamuna mishonga, hamuna chi. Vanhu vakati vachienda kusouth africa kunoodha vari kuvharirwa kuti musapinde nezvinhu. Saka vanhu vorarama nei? Tiri kuti dai hurumende yedu yanzwawo sori ichionawo kuti ivo vanhu vakativhotera ivavavo tavaitirawo chii zvavari kutiitira zviri kutiomera enhesita ane makore gumi nekuraudza tiri kuno kuti uende kumusha kwacho unonobatana ne kuti uende kumusha kwacho unonzi ndinori kusapota zeo kusapota MDC tinosvika tichingogarirwa tibva tabatwa kudzimba tichingonyangarika.
Munoitwa gogwani uyezve sei mafunga kuti nhasi muuye pana?
Ini ndoitwa gogo ana ndauya pano kuti chema dzimweni nguva hurumende yedu ikationewo nekuungana kwatakaita panapa inonzwa urombo ikasandura maitiro airi kuita.
Taonazve vechidiki varipo pano nemi sagogo muripo pano mazviona zvakamira sei?
Vanhu havasi kugutsikana vari kuchema. Vechidiki vavauya pano vati ivo isu tauya pano takadzidza tine madhigiri asi hatina mabasa kumusha. Muno macho tikauya hatipihwe mabasa eatakaita nokuti tinonzi tirive tinotarisirwawo pasi. Saka tiri kuti dai zvanaka kumusha tadzoshera kumusha tanotangawo mabasa ezvatakadzidza nazvo ezvatakadzidzira tikwanisewo kuitawo zvinhu tisimudzirewo nyika yedu.
Magara imomuno muamerica kwenguva yakareba sei?
Ewe ndakauya 2002.
Saka muchadzokera here kumusha?
Kana zvanaka ndodzokera.
My name is Mutsacharai. I am here to show support for the people of Zimbabwe. We are here in front of the Zimbabwean embassy because we cannot be with the people in Harare. So this is our home. So we are here in support of our family to show them that we are with them in this time of citizens standing up for their rights to live their lives to their fullest potential. That's why I'm here.
What difference do you think being here will make?
I think that it's important for citizens and governments to exercise their right as citizens to speak up and question authority and have a dialogue. We're not here to cause problems. We're not here to denounce anything other than things that are not moving our country forward. So I think that the government should be proud of its people around the world. The demonstrations are peaceful. There's so much turmoil around the world and negativity. But the people of Zimbabwe here and in Zimbabwe, in Harare, in Bulawayo, they've been very peaceful. So I think it's a testament to our government and our people that we are a peaceful people, and they should be proud of their citizens for doing what they should be, being good citizens. The government cannot erase an entire nation by themselves. There are few. It takes an entire nation to rise up above all kinds of societal issues. And so this kind of movement is what they should be proud of and inspiring in the people. No 3 people or 100 people can raise a nation out of poverty. It takes millions. So they should join us and help us make this change. Help the helper.
We had there some views of some of the protesters that were at a Washington DC protest held this Saturday. PJ, I think we have so much material today. You just have to go ahead in Ndebele and start chatting with our in-house guest, because we have people waiting. We have New York waiting, Boston waiting, Canada waiting.
Yeah. Siyalamukela kuhlelo lwethu kulabo abasanda kusixhuma lamhlanje. Kuhlelo lwethu asiyihluzeni bomama, siqhubekela phambili ngodaba lolu lokungahlaliseki okukhona eZimbabwe. Lapho abantu abatshengisele ngendlela ezehlukeneyo kusukisela kumaviki amabili amathathu edluleyo. kuchaiwa imbiza kumkankaso we Beat the Pots kwa kuba leta chamuka sesijisile kwaba njalo le this flag eka mfundisi Ivan Mawarire emazweni womhlaba kubo Canada eMelika khona lapha eNgilandi eSouth Africa bebejengisela in solidarity siyakwamukela nyari mashaya mombe
uhlelo ngiyabonga hello Zimbabwe again
ubona njani ukujengisela lokho
ukujengisela lokho kuhle sibili ngiubona ku right ngiyadana nje nge kuthi i-government yethu ikuphatha njani singafuna ungani siyakhohlwa lokho kwenzakalayo e-Beit Bridge lapho kwaba le violence gone kodwa I think masikukhangele i-government yethu kumele ibone ukuthi abantu labo bafunile izwe lethu ukuthi lisebenze and into ebuhlungu i-government yethu ingani iyazikhohlisa yona ngoba abantu bayabona ukuthi kule corruption abantu bayabona ukuthi amapolice ayachonja abantu bayabona ukuthi into azimanga kuhle abantu bayabona ukuthi ama ministers ayathathi izwe belenze elabo bubodwa
i-tax
shop yabo bethathi ama resources wethu bawasebenzise abe ngomuntu oyi-1 kumbeni sithi singa kukhona inkulumo ukuthi ungeye Victoria Falls uyakwazi ukuthi Victoria Falls ngekabani ngama minister singabuyela singathi siyekhangela lapha ukuthi bahola malini kwabe kungenzeka kwabe kungahambelani la lemfa elayo abalife yes so masibona njalo sibona ukuthi i-government kumele iyekele ukuzikhohlisa So mabe thathi izinto ezinjenge this flag kumbeni tajamuka kumbeni abantu ama citizens azisukumela ethi uyawazi ukuthi ukulumende sesidiniwe ngokungasebenzi kathe sile more than 85% of abantu abangasebenziyo so kathe uyasibana ukuthi singawazi ukwethenga izinto ukudla kumbeni siyenze I buying and selling ufuna ukuthi siyenzeni ukulumende ufuna ukuthi ama minister akho abe lokho yibo abatholayo ama permit lawo khona thina sizoba ngabantu abathenga kubo and then at the end of the day siyabe lokho sibanika imali ama minister so
benotha
bona thina lokho sincindezelwa phansi so uhulumende wethu uperforma kuhle in terms of education uZimbabwe uyawazakala iAfrica yonke ukuthi yonke ukuthi abantu bafundile so uhulumende ngabona abantu sebecabanga njoba yena wabafundisa sesitshela ukuthi they are funded kumbeni iWestern funded kumbeni ba sponsored kuchoni konoko ngeeducation SIPY sifundile safunda siyabona lapho ma umuntu esichontshela siyabona ukuthi uyasichontshela sase sabe ukukhuluma khathesa abantu abase sabi yiko kade abantu bayakhuluma ukuthi asisayesabi asichachka we are rising sesisukuma ulumende sizwisisa ukuthi xotsha labo abasitshontshela bona baxotshe if 15 billion yethu ingapi uyekele zona lezi zinto zokuthi
if I may just come in there Ms. Nyara I know you're very passionate but we have New York also waiting to chime in but thank you for your contribution there Miss Savannah Madam Ombe tokuchingamidza ipa chirongwa Hello veku New York muripo here apa
tiripo
ehe tachida vechidzimai kana varipo vambo kurukura nekuti nhasi chirongwa chemadzimai vatitaura kuti kwakamira sei
vapinda manje vabuda vasiya phone vapinda members
ehe imimi chingotitsana ngurai kuti ndimani uyezve kwakamira sei ku New York
Ndangu ndawo yauzwe ndiri muZimbabwe no futhi ndawo yauzwe nge supporter vanhu vari ku protest against government but yeah pretty much tarangomira tiri ku tingo protest
Mauya matimi mimi mauya pane vapinda members vari kupinda members vanei izvi zvavatakura
Aya vari kupinda members vada kupasa on letter vada kupasa on kuna ambassador
Ai what notenda mukoma tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka mongozi kuti vamwe vese vari kuteerera vanemi mune zvamuri kuita
Okay
ehe
my cousin
Okay I think we have another guest PJ Hello? Ms. Chabalala, I think Tatenda is saying.
Okay. Siyakwamukela Nkosi Machabalala.
Yebo mntanami.
Ye, linjani mam?
Sikhona ndodakazi.
Ye, akusitshele. Kume njani khona ngapho? Lokhe lisithi selidiniwe, selidiniwe.
Ya, bakithi sesidiniwe njalo sithwele nzima. Umuma ongakithi ngapho nzima kakhulu, akulanto enhle. Abantwana bafa indlala, wonke umuntu ufa indlala. Akulamali elizweni, ngitshi isenti yokuthi umntwana akonelise ukuthi aye esikolo. Ngitshi isenti yokuthi umzali abhadale irenti. Abantwana abaningi bathwele nzima. Abasaze babhala u-grade 7 lenyaka, ngoba sebethuthile ezindaweni lapho abahlala khona. Abe behlala khona sebesiya kwezinye indawo.
Wathi ngubambe umlomo khona lapho, ubambe khonapho ecingweni. Sike sikhulumelo. Onkosazana Mashaya Mombe ose okhona lapha kuma studios ethu. Wena ke sizaqhubeka lawe size kuye phela ihola lonke. Kodwa ke lo ufuna ukuhamba Miss Mashaya Mombe. What is your view on all these protests that are going on all over the world and in Zimbabwe?
Thank you very much. So I think I commented earlier on in Ndebele and I said that these are people speaking, and it's very welcome and it's very constitutional. I think most of these protests, especially the leaders of the protests, have been clear that we are saying we want peaceful protests, we want peaceful demonstrations, and there's been incidences of violence, which we say we speak against. However, we do not want the government to ride on the wave of the few violences that have been happening to say that citizens have been violent, but to say that the government should be seen encouraging citizens to protest and to speak out against the corruption that has been going on. Mm-hmm. And citizens are very clear about their issues. They're saying pay the civil servants their salaries on time. Number one. Number two, fire and bring to discipline the public officials who've been stealing from the citizens. So I think I mentioned earlier on that Zimbabweans are educated. Zimbabwe is known as an educated nation. And so for the government to always throw a card that each time a citizen rises up and speaks, and then they say we are funded by who? By the government, because they are the ones who educated us. They taught us to think, they taught us to know what's going on. And what we know is the police is harassing people, that the government officials are stealing from us. We have government officials who own properties that are bigger than their salaries. We are saying enough is enough. Our money, all those properties should be confiscated and be brought back to the nation. The suffering that Zimbabweans are going through, they shouldn't be going through that, because we are endowed with minerals. 15 billion, the president himself said, 15 billion went missing. What has happened to the people who've stolen our money? Nobody has been arrested. And then we have a few citizens who are saying enough is enough. We have had enough of suffering. We are not employed. You are imposing import bans on us. And then they take them, they're throwing them in prison. They are shutting us out. They are saying citizens have no rights, but we have a constitution. They went to war to fight for our nation so that we are free. We are no longer free in our nation. So what we are saying to the government, as protesters, as civic society, as the citizens of Zimbabwe, is that allow us to enjoy our constitutional rights and do the right thing by removing those that are corrupt from office. Also, do not impose policies on us without following the constitution, without going through public inquiries. And please engage policies that are pro-people. More than 90% of Zimbabweans are not employed. They are surviving on informal trading, and you're taking that away from them to give the few ministers the permits, those permits, so that the people, the ministers, continuously amass wealth at the expense of the few. You're telling us that our grandmothers, who from 1980 have been going to South Africa and Botswana to trade, cannot do that. You're taking that, and I think the government of Zimbabwe needs to be serious and realize that they're playing with people's livelihoods. And people,
Miss Mashemo, I may have to cut you in there, because we have a Boston waiting to tell us what the situation is going to be like, and also Canada. So we'll start off by Pamela Mayenzanise, who is in Boston. Tell us a little bit, what are Zimbabweans there preparing to do this weekend?
So my name is Pamela Mayunzanise. I'm calling in from Boston, Massachusetts. So we have our march here in Boston, Saturday the 23rd, this coming Saturday, from about 11 a.m. to about 2 p.m. We are going to do it at the State House. And the address for our march is 24 Beacon Street here in Massachusetts. It's actually in Boston, Massachusetts.
And what are Zimbabweans there crying for? Why are you deciding to have this protest at this particular time?
So we were just sitting down with a couple of friends, and pretty much the reason for our demonstration is in order for us as Zimbabweans around the New England area to highlight to the rest of the globe the human rights violations by our current regime in the form of impoverished living conditions, inadequate access to proper sanitation and health care, and just the corruption and abuse of power by our leaders. I mean, this brutality and corruption and just disregard for human rights cannot continue anymore. All we're just asking for and all we just need as Zimbabweans in New England is just for change.
Thank you so much, Ms. Pamela Mayunzanise. And we now are going to Canada to hear what Zimbabweans in Canada are going to be doing before we go back to our in-house guest who will be leaving us shortly. Ms. Francesca Mandea, vari ku Canada, muripo here parunare?
Parunare, maita zvenyu.
Ehe, titsananguriwo muchidimbu kuti Zimbabweans ikoko achange achiita sei ku Canada kwamuruko.
Ku Canada tafunga kuti musi wa 23 July tinenge takaungana pa Zimbabwean Consulate ku Toronto. Tiri kunamata, tichaimba, tichataurawo zvichemo zvedu. Tiri kutarisa kuti panyaya dzebudiriro kana zvichinzi nyika yakabudirira. Tinotarisa kuti kuri mabasa here. Tinotarisa kuti vanhu vari kudya here. Tinotarisa kuti vanhu vakasununguka here. Tinotarisawo zvakare kuti munhu wevanhu munhu akanga akamira achinzi muZimbabwe ari kudada here kunzi muZimbabwe. Zvese izvi tiri kuona takazvitorerwa. Saka tiri isisina chimiro, isina mari, isina mabasa, isisina hunhu, isisina kukudza vanhu kukoshesa upenyu. Zvinova ndizvo zvinofanira kuita kuitika patsika dzedu. Saka isi tiri kuti Zimbabwe tiri kunamata, ende tida kunamata kubva pasi pemoyo. Kunamata kwatiri kuita tiri kutanga tazvinamatira isu kuti hatisi kuti tiri vachene. Nesu takatadza nekuti takatadza kutaura zvakawanda. Kuchinja kuri kufanira kuitika ngakutange nesu vanhu. Tizvinang'anidze kuti isusuwo nyaya yedu panyaya iyi isusu takakuchidzira sei kuti zvinhu zvinge zvakasvika pazvi.
Muzvari Mandeya, ndichambochimubatei mbijana tinozotaura nemi munguva inoteera. Rambai makabata henyu muri pafoni, nekuti muzvare Nyari Mashaya Mombe vatinavo munomu vanenge vari kuda kwavari kumhanyira. Muzvare Mashaya Mombe, motipowo pfungwa dzenyu kune zvatanzwa kune avo vari kuCanada nevari kuNew York. Tanzwa zvegogo chabalara vambotaura, mukangokwanisa kutipa muchidimbu kuti what are your views?
Ini ndiri kuti hurumende yedu ngatiregedzei kuzviita samana. Taneta. Zvekuti iko tichibvunzwa mibvunzo yekuti seiko vatungamiri vedu vachinorapwa kunze kwenyika, motipa mhinduro dzekuti masanction. Toda kuti tinzwe kuti 50% yenyika yedu yevatungamiri vedu kulutwa kuri kuitwa mari, titange tagadzirisa mumba medu. Then tozoenda kunze kwenyika tonoti vakatisina masanction vaya vaya. Chitibvisirei masanction kuti tikaramba tichidaroka tinoita kunge tisiri kuzviona. Saka ndiri kuti maZimbabweans ari kutaura murunyararo ngaenderere mberi.
Thank you so much for having graced us with your presence here on the Women's Roundtable, where we are continuing our discussion on the current protests that we've been seeing happening both in Zimbabwe and in the diaspora. But for this first half, we're going to have to say goodbye to all our radio listeners as we continue live streaming both on Facebook and on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. PJ.
Libelo kulala uhle kulabo abalaleli bethu abaku radio kodwa ke abanye ku web siyaqhubekela phambili.